Kazita rekuti lindela kana kuti kumbakumba kuchizwarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa hana yake inorova nokuti anoziva zvinoitika kukamba iyi. Sevamwe vese vanobatwa muSouth Africa mushure mekupinda munyika iyi zvisiri pamutemo, vanhu vakawanda vemuZimbabwe vakatombochengetwawo palindela repatriation center vasati vapinda murwendo rurefu rwekudzoserwa kumusha nechisimba vachifamba nemotikari yemapurisa hombe yakapiwa zita rekuti igumbakumba. Mwedzi wapera, sangano Lawyers for Human Rights rakaburisa gwaro rinoratidza kuti mashandiro enzvimbo iyi ari kutyora mitemo zvakanyanyisa pamwe nekodzero dzevanhu. Gweta rinoshanda nesangano iri, Muzvare Tandeka Duma, vanoti vave nemwedzi yakati kuti vachiongorora mashandiro ekamba yeLindela. Vanoti vanhu vazhinji vanonyimwa mukana wekutsvaga upoteri kana vaendeswa mukamba iyi.
And the main substantive concerns are the detention and deportation of asylum seekers and refugees, denial of opportunities for asylum seekers to lodge applications for asylum at reception offices. We have also encountered children being detained at Lindela together with adults.
Muzvare Duma vanoti vanhu vekune dzimwe nyika vakachengetwa munzvimbo iyi vanoudza sangano ravo kuti chikafu chavanopiwa achigutsi, chipatara chacho achinyatsoshanda nemazvo, uye makumbeze avanofuga anenge azere neinda.
The department seems to have a dysfunctional internal system of curbing the long-term substantive and administrative failure, and court orders are routinely ignored by the department.
Lindela yakavakwa muna 1996, uye kamba iyi inogona kugara vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu nemazana mashanu. Ongororo yakaitwa neLawyers for Human Rights gore rino haina kutaura nezvekuzarisa kwevanhu paLindela sezvakamboitika makore mashoma afuura apo pakafa vanhu vekuZimbabwe vakawanda. Asi SW Radio Africa yakaburisa nyaya munanyamavhuvhu yekuti paLindela pakaitika mirizhonga, vanhu vana vakafa, vaviri vari vekuZimbabwe. Mukuru webazi rinoona nezvemukati menyika vamukuselena plan vanotsika madziro vachiti achizi chokwadi kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuLindela.
Emsa, we dispute that. That Lindela is run at a top class. There are no issues of that. People, we were going there looking that the food is right and all that. So that center is managed at a proper level.
Nengwe board recrisis in Zimbabwe Coalition amai tokomache vanoti zviri kukanganisa mafambisiro ezvinhu kuLindela ndezvekuti hurumende yakaisa nzvimbo iyi mumaoko ekambani yakazvimirira.
Ava vemakambani varipoka kuita profit, saka vachaita zvimwe zvinhu zvisingabati vanhu zvakanaka. Iyo government haizovi nemasimba. Zvavakaita zvinoita kuti vasakwanisa kuti vaongorore ende futi vaone kuti zvinhu zvinoitiwa nepamutemo.
Asi vaplani vanoti amai mache havasi kutaura chokwadi chemamiriro ezvinhu kuLindela, vachiti hurumende iri kutarisa neziso regondo mashandiro ekamba iyi.
It's a chicken and an egg argument, that one. So for us, we're looking for an efficiency. There are certain agreed standards which we have with the company to make sure that they are able to comply with what is up to standard.
Asi Muzvare Duma vanoti mhosva huru iri kuparwa nehurumende panzvimbo iyi kuchengeta vanhu kudarika mazuva zana nemakumi maviri zvinove zvinopesana nemutemo wenyika. Asi vaplani vanoti kudzosera munhu kunyika kwake hazvisi nyore sezvo paine zvakawanda zvinofanirwa kutanga zvaitwa.
You can't deport a person to no country. You need, this person tells you that, look, I'm from Zimbabwe. That embassy needs to confirm whether is that person a real citizen of their country or not. But if I don't get that confirmation, I can't deport you anywhere.
South Africa inoti kubva muna 2003 kusvika muna kurume 2012 yakaburisa nechisimba zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika miriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru. Gwaro rakaburiswa nesangano reSolidarity Peace Trust pamwe nePASOP gore rino rinoti South Africa haivhumirwe nemitemo yayo kuburisa zvechisimba munhu anenge achitsvaga upoteri, zvikuru mutemo weRefugees Act 130. Vaplani vanoti bazi ravo rirukadzira gwaro rine mazita emunhu wese ari munyika kuitira kubata avo vanoti kana vasungwa vade kutsvaka upoteri zvisinei kuti vanenge vambotsvaka upoteri vakakundikana. Sangano Lawyers for Human Rights rinoti ririkurudzira South Africa kuti itare mitemo ichaita kuti vanenge vabatwa nemhosva yekupinda munyika zvisiri pamutemo vaendeswe kulindela chete kana zuva ravo rekudzoserwa kunyika yavo rasvika. Sangano iri rinoti izvi zvichachengetedza mari yakawanda iri kuparadzwa nehurumende pakuchengeta vanhu ava pamwe nekubhadhara magweta apo inenge ichiendeswa kumatare nevanenge vachipikisa kudzingwa kwevanhu muSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Benedict Nhlapo.